Surukota Buddha information mashuko equity president Mnangagwa varikuda kuintroducea kuti system yemadzimai eloka authority macounselors kuti pana councelors ese ano electoral 1958 pawanikwe pane mamwe masits achazoiswa pamusoro peipapo 30% anenge achireserverwa madzimai. So isusu chiri kutinetsa chekutanga tafara kuti atisti vari kuzviona kuti madzimai ari mumacouncil positions mashuma less than 250 out of 1958. Ndozvangu tifadza kuti atisti vazviona kuti madzimai mashuma about 14% of ma councillors ese.
Saka chindonetsa pachii?
Chiri kutinetsa ndechekuti constitution yedu yeZimbabwe tikatarisa section 1756 and 80 inotaura about nyaya yegender balance kuti mukabinet munofanira kunge mune 50% madzimai, muparliament munofanira kunge mune 50% madzimai, mucouncil munofanira kunge mune 50% madzimai, mupresidium nemaleadership positions ese. Asi chiri kushamisa ndechekuti varida kuramba vachiisa zvigamba vachiisa tinoti pachirungu mapiecemeal measures kukurudzira kuwanikwa kwemadzimai maleadership positions kunze kwekungoti vazadzikise zviri kutaurwa nebumbiro remutemo iro riri kutaura nyaya dzegender balance.
Imimi nesangano renyu manga makatarisirei?
Sisu tandakatarisira kuti kana vafunga zvokuti kulocal authority kumacouncillors kunge kuchiwanda madzimai ngavangoimplementa zvekutaurwa neconstitution. Isi zvinobva zvadhivhidha 1958 masits nepakati tiwanikwa vakadzi vachiwana 979 vamwe vachiwanawo 979. So chiri kuitika ndechekuti vanhu havasi kunyatsoziva kuti information yakamira sei kuti tiri kutenda zvishoma zvatiri kupuwa zve 30% hazvikwani nekuti haungawedzere masits pamusoro pe 1958 kuti tichawedzera mamwe 30% pamusoro. Maproblems atiri kuona ari kukota system yemupala yemasitsa 66 yekuti madzimai anongopuwa masits 60 emumhepo asina maconstituencies. Ndovatichangoona futi kucouncil madzimai akungopushirwa achibviswa kumawadzins endai kumasits enyu akareserva.
Sezvisingagadziriki zvinhu izvi chinonetsa pachii?
Chinonetsa ndechekuti president havakonsulte vanhu vakawanda kuti vanzwisise kuti madzimai ari kunyatsoda chii. So isusu tiri kuivamba 30% tichiti tiri kuda zvekutaurwa muconstitution zve50%.
Asi hazvisi zvinhu zvinotora nguva here zvinofanira kuitwawo zvishoma zvishoma?
Hationi sezvinotora nguva zvekuti vaimplemente 50-50 nekuti nguva iri kupedzwa kuchisajestwa kunzi constitution iamendwe nemari dzese dziri kushandiswa zvinotongotora nguva pfupi pfupi kungoti maelectoral provisions arimo muconstitution ka angoalainwa neconstitution neelectoral act angopowa power kune zeki kuti ingorejecta maparty political party list anouya asingaratidze ku 50% vakadzi ne 50% varume. Bwo chiruramba chichinetsa ndechekuti patinotarisa kuparliament pavari kuda kuamenda constitution vachiextenda proportional representation yemadzimai 60 aya havana vanhu vavakabvunza. Even madzimai chaiyo ekuzanu PF haasi kuida, madzimai ekuopposition haasi kuida, madzimai maaspiring leaders haasi kuida. Saka zvinobatsire kuti titore nguva tichingoisa zvigamba zvigamba tomboti zvigamba futi kuparliament toisa futi zvigamba kulocal authority ngavangobuda pachena kavangotaura kuti isusu 50% hatisi kuida because isusu takatsewawo kuti tori redi kumobilisa madzimai kuti asavhotere mapolitical parties asingarespekte nekupromota 50% nekuti tanetsa nekuti tirambe tichingoramba tichipushirwa mapositions ari kuzasi. Izvozvi tarisei kana mukatarisa muone word chaiko macouncillors ada kuedwa aya 30% anenge achiita chii asina mawards sezviri kungoita mapr mps ekuti anongopinda haana maconstituencies havana mari yecdf havana mari yekudevelopa maareas avanogara havana vanhu vavanoreprezenta vanongonzi imi muri kurepresenta province yese. Izvo zvinhu zvatinofunga kuti kutochinyirwa chaiko semadzimai. President kana vari serious vanyatsori genuine panyaya yekuda kupromota marights emadzimai ngavangopinda kamuconstitution vongotarisa kuti inoti chii panyaya dzekupromota kuenzaniswa kwemukana kana pamadzimai nevarume panyaya dzeleadership vongo implementa kaizvozvo noti kana vazvi implementa zvichabata kubvira kumusoro kusvika kuzasi panenge pasisina need yekuisa zvigamba zvigamba zvokungoratidza kuti vakadzi tangokufadzai zvenyu but chokwadi ndechekuti madzimai anenge asina power.